Inhamo yedongo taurwa general yasisi muZimbabwe sekuziya kwemakaita takatotanga kubayira nhomba iyoyo vamwe muAfrica manyika dzemuAfrica asati atombotanga nekuti hamunaka kungomirira mavaccine kana kuti nhomba dzaipihwa vamwe nemainitiatives angachingotaurwa akangowandawanda aya takatomhanyamhanya senyika kuzvimiririra kunotenga inonzi procurement tega munozviziya imi kuti Ministry of Finance Treasury yedu yakabva yangoti petakangotanga $100 million pasaidi tse yekuti titenge chete mavaccine kwete yekuti tite vanhu mapdm kwete yekuti tite maauti kungotenga chete $100 million tikabva tatotanga kutenga vamwe vachikumbofunga vachikumbokwena musoro kuti toita sei tisakabva tangotanga kutenga zvakati takaramba takangobatanawo neshamwari dzedu dzakangosiyana-siyana dzakadzichitidhonetirawo asi nhomba zhinji dzetashandisa muno muZimbabwe ndisu isu vemuZimbabwe takatenga tega.
Iwo ukama nedzimwe nyika wakakosha sei pakurwisa denda iri Dr. Maomfu?
Shamwari wedu nedzimwewo nyika dziri kutipawo mavaccine hwaramba hwakasimbarara. Munotozviziya imi makanzwa president vachitaura panews vachiti tiri kufara tapihwa mamwe nhomba People's Republic of China. Saka mavaccine kwatiri isu muZimbabwe hatinawo madhosi akati wandei. Tiri kutongomhanya-mhanya kuti vanhu ngavabude muDzimba vabayirwe majekiseni iwawo. Ndochinhu chikurukuru chatiri kumhanya nacho ichocho nekuti mavaccine tinawo.
Zvii zvamunokurudzira vanhu kuti vaite kuti vasabatwe nechirwere ichi kuti tirambe tichisimbaradza dzidziso kuvanhu?
Zvatinokurudzira ndizvo zvimwe chete zvomufunge tinongonzwa vanhu vachichema-chema vakanzwa kuti kwabuda New Zealand, kwabuda Omicron, tikanzwa mangwana kwabuda imwe wanhu kuti saka zvii zvimwe zvomunoda kuti zviitike. Isu tinoti yoyo hama neshamwari, zvatiri kuita zvese zviri kuitwa kuti zvitibatsire maerero nevariant ingawe Omicron ingawa whatever variant inobuda, zvatiri kuita izvozvo zvinobatsira. Zvatiri kuita zvacho izvozvo ndozvekuti karambai kamuchipfeka mamasiki enyu sekutaura kutamboita, kunyatsowapfeka nemwazvo, rambai kamuchiita social distancing, musapinde kamumacrowd kungofamba-famba pese-pese.
Chii chakaipa vanhu vakaramba vachifamba-famba?
Chirwere ichi hachingofambi chedzaka, chinoparira nekuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba vachimbundirana vachiita zvese izvozvo. Regedzai izvozvo, gezai maoko nesipo nemvura, sanitizai zvese izvozvo. Chikurukuru ndochitanga tichingotaura futi ichochi chekubayirwa nhomba iyoyo. Vanhu vakangoita izvozvo hazvinei kuti kwazobuda variendi mukoma kana kuti variendi chimuti kana kuti variendi Omicron. Vanhu vakangoita izvozvo tinotoziva kuti hapana chimwe chinombotibata chinogona kukontrola chirwere ichochi.